Izvi zvadzidziswa negurukota rezvemari muzvinapfundo mutuli mumwe muchiziviso chestatutary instrument 142 of 2019 icho chaburitswa mugwaro rehurumende regovernment gazette nhasi. Muchiziviso ichi vamwe vativo vaya vane manostro foreign currency accounts vacharamba vachiwana mari dzavo iri mari yekunze sezvavagara vachiita. Vativo vaya vanotenga zvinhu kunze vacharambawo vachibhadhara mutero wekupinza zvinhu munyika kana kuti juti vachishandisa mari yekunze. Vamwe vati vatora danho iri mushure mokuona kuti vebhizimisi vange vari kutara mitengo yavo vachishandisa madhora ekuamerica inove mari isingawanikwe neveruzhinji.
That the only legal tender domestic at the moment is now the domestic currency and not foreign currency of the US dollar. What does this mean? It means that anyone who wants to buy goods from a shop and pay for services within the borders of Zimbabwe ought to go to a bank, or exchange or some other institution to change their foreign currency into domestic currency and spend that whichever way they wish to spend.
Vatiwo vaya vane mari dzekunze vanokwanisa kudzichinja mumabhanga kana mumaberudi change.
In the bank account, foreign currency account, Moscow account, it's your money. You can keep it there, do whatever you like with it. Except that if you want to go into a shop in Zimbabwe, you have to change it into domestic currency.
Mashoko avanguve atsikirwawo neimwe nyanzvi muyadzi zveupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKaliso Jokonya. Act 3 panyaya yekuti zvangeitwa nechimbi chimbi vajokonya vati hurumende yange isingadi kungwadza vari kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo. Act 4 asi nyanzvi muyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende ratoita kuti vanhu vaite chipatapata kumhanya kumabhengi kunotora mari yekunze yakaita semadhora ekuamerica nemarands sezvo vachitya kuti mari idzi dzinogona kuchinjwa kuitwa maRTGS dollars dzehurumende.
Vari kutya kuti mari dziri mumasa nostro dzinogona kuzochinjwa dzoendeswa kumaRTGS yes ene hurumende hongu hurumende yataura kuti hazvisi kuzoitika but nenyaya yekungoti vanhu havana kuvimba nehurumende vari kungodzidzira kuti zvinogona kuitika sekudaro saka vanhu vazhinji vakungoita chipatapata kunotora mari yavo yogara yo pasi pemapilo kana mumatrangi mudzimba than kuisiya iri mubhengi nekuti risk yekuti inogona kuzochinjwa yoendeswa kumaRTGS iripo sezvatotomboona nyaya yatatitaura yemapolisi reversal kuti gabe inogona kungomuka yochinja mapolisi at any time hapana shuwa yekuti hurumende even wimbisa kuti hazvizoitika hazvizoitiki here.
Dr Chitambara vatise maonero avo danho iri richaita kuti vemabhizimisi varambe vachitenga mari yekunze pamukoto sezvo mumabhanga musina mari yekunze yakakwana.
Maonero angu danho iri hazitobvinotora kuti black market ikurisise nekuti dhimandi yeforeign currency ichangoramba iriko saka dhimandi ikangoramba iriko pasina supply yaka inoenderana kuformal system inoraura vakawanda vahavana option but kuenda kublack market ikoko saka black market haigoni kupedzwa nedanho iri. Black market inotopedzwa chete kana ikonomi yakuproducer informal ikonomi yadiki nekuti vanhu vazhinji vari kuenda kublack market nekuti formal sector yedu yashrinka.
Vanotiwo kushandisa mari yemuno handiko kunoderedza mitengo vachiti vanotarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira uye zvinhu zvichatanga kushayikwa muzvitoro. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kudzora Zimbabwean dollar kunogona kutokanganisa zvinhu zvakanyanya sezvo vanhu vasina chiringo nemari yemuno.
Saka zvichaita kuti dhora redu riwedzere kuderera sezvo kushandiswa kushandiswa kwema US dollar kusingachabvumidzwi. Rimwe dambudziko richazoitikawo nderekuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa nevanotenga kunze zvinenge zvaakunetsa kuwanikwa nekuti kuwana kwavo mari yachona yema US dollar kunenge kusisina kujeka nekuda kwezvaiitwa izvi.
Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzhidzo vaudza Studio 7 kuti vangatauri zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa nehurumende vachiti vakamirira kunzwa zvikonzero zvaita kuti danho iri ritorwe. Kunyange hazvo zviri kunze kwemutemo kutengesa mari pamusika mutema vanhu vakawanda nevemabhizimisi vari kushandisa musika uyu sezvo vachishaya mari iyi mumabhanga uye mutengo wayo wakaderera mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.